isusu vati hurumende itipe mari yatiri kutambira on average $500 iuye iri maunited states dollars sayaisirwe itakasi tichiitawo masavings tichitokwanisa kubhadharawo medical health care tichikwanisa kutotengawo zvimidziyo inobatika zvinopatanga zveshe izvi mari yedu yabva pa$500 kudzikira kuenda kunana $60 saka tiri kuti ngavadzorere mari pavalue yedu yayanga iri pa$500 kana vati vashayisisa $500 votipai zvinoendrana nerate iriko yeita bank sezvo zviri izvo zvakabvumiranwa even ivo kana vachitaurira nhengo dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makontrakta anga ari emaus ngaavachibhadharwa neinterbank rate saka murayiridzi anofanira kunge achitambira $500 kana vada kupa maratgs ngavamuka vakuletere nerate inenge iriko mwedzi uno pamwe tingadai tichitopiwawo iri $4,500 pamwe tingangoshingirirawo tikachengeta mhuri dzedu tikakuchengetawo pakupera kwezuva tichiri kucombaila yedu data rose asi pamid morning filiste 2% yevarayiridzi ndovanga vari kumabasa kumaruzevhu asi vamwe vavo vanga vachitodzokerawo kudzimba mushure mekunge vawana news dzekuti varayiridzi vatiza vasi pabasa saka tiri kufara kuti zviri kufamba zvakanaka asi hurumende iri kuramba ichivhundutsira vanhu state vamwe memba dzedu dzimwe nhengo dzedu dzaakutotiza munyika vamwe vakutonopotera kunana South Africa kunana Mozambique nekuzanzi vachingoenderana nekudhuze kupota kwavari nenyaya yekuvhundutsirwa kwavari kuitwa nemaspai ehurumende
vari kutyisidzirwa vachinzi kudii
vari kupfisidzirwa kuti upenyu hwavo chaihwo hungogona kuganhurwa nehurumende nestate nenyaya yekuti vari kuparticipata mujob action vachinzizve vari kuda kushandiswa nevanhu vematongerwo enyika isu tiri kuramba tichingosimbisa kuti nhau yedu hainei nezvematongerwo enyika inyaya yekuti tinongodawo muhoro unokwana kuti mhuri dzedu dziwane chiuviri tinongodawo mari zvinongoitawo vashandi vose vanoshandirawo kungoti isu watoshandira ndiye hurumende yeye saka dambudziko riri kuita nderekuti hurumende iri kuzanganisa politics dzavo dzekuda kutorerana masimba nenyaya yechingwa chevana vedu isu nenyaya yekurakwa kwevana vedu